Hafungira zvakanaka. Kuri kupisa zvakanyanya. Mvura haisi kunaya. And mbeu dziri kutsva dzinge dzapa stage yekuti dzinge dzakuda mvura kuti dzibereke. Saka tine dambudziko rakanyanya. Kuri kupisa zvakanyanya.
Kupisa uku kuri kubata nyika yose here kana kuti kune matunhu akuri kubata?
It appears like inyika yese. Asi kune nzvimbo dzakanyanyisa dzakafanana na Matsaus, vana Masvingo, vana Buhera particularly, even Manicaland, nzvimbo idzo dzanyanya. Tikangoti kuri nani zvishoma, northern part of the country, vana Mashonaland, west Mashonaland central, and a bit of Mashonaland east. Hakuita kuna namure wako, ndo kunengi kundi, kuchiri nani. But otherwise the whole country in a problem ya kanyanya ye uzuwa, nekusha ya kakwe mpura.
Ko nyanzu, zese mamiru ye kunze, varu kutiwo ne kupisa iku?
Varu kutiwo, zishida this weekend, varu kuti kuda zishida this weekend, kungangwe ita mvura, ino paniku Mozambiki, chuya Mzimbabwe, nekupisa kungangwe ita nani. Asi varu kutiwo, it's a phenomenon in general, estimates yavo varu kutiwo, nekupisa ikoko mbeu dzichashaika chaizvo kuchashaika ukowo hwakanaka. In fact tinofunga kuti gohwo redu gore rino rinenge riri the worst kuda kuma more than 5 million people vanenge vasina chikafu gore rino, uyezve mombe dzaafekta huswa. Huswa hunauya zvikura zvakanaka huri kufa, mombe dziri kufa nezvirwere nekushaya kudya kwakakwana. Patinozosvika kunana June, July, August tida buda mdiko rakanyanya.
Mataura imi kuti vemamiriro ekunze vari kuti kungangonaya mukupera kwesvondo, pane tarisiro here kuti mvura iyi ingangozomutsiridzawo mbesa dziri mumunda?
Mbeu zhinji hadzichamuka. Mbeu zhinji hadzichamuka zvachose. Chibage kana changosvika panguva yekuti chabudisa muchekechera chisina mvura chobva chatokona kuita vana. Zvingangomuka kuda imwewo mbeu yakafanana kana vana fudya kana mvura ikanaya dzinoita zvakanaka, but mbeu zhinji especially chibage hachiita zvakanaka. Izvi zvakafanana zviyo small grains kana mvura ikanaya zvakanaka zvinogona kuti zviimprove zvishoma, but even the yields would be very very poor. Tingatarisire kuti mayields uko hwedu hunenge hwakafanana nezviri normal.
Tochitarisawo pakugadzirira kune kwakaitwa nehurumende, mune tarisiro here yekuti ingange yakagadzirirawo nzara iri kutarisirwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwekunze?
Gadziriro yehurumende inofanira kuannaunzwa kuvanhu. Tikuona kunyanya tikatarisira bhajeti yakaitwa naminista wefinance, haina kutiudza kuti pane tarisiro yekuti either paitwe mairrigation kana kuti paitwe zvingaitwa kuti nzara ipere. Tiri kunzwa zvichinzi tiri kukumbira mari, hatichakumbira mari, but nyaya for example yelivestock is a national disaster. Havasi kuannaunza kuti kwaita drought, havakati vanaunza kuti it's a national disaster. Ende havasi vatira kuti mari zvose dzavachawana kuitwa zvinhu zvekushandisa kuti kubatsira mari zvichabva nekupi, hasati hazvinzwa. But even more so nekushayika kuri kuita mari munyika, especially mari yekunze mumaforeign currency, kushayika kwari kuita toya sekuti tiaita dambudziko rakakura. Nekuti kuchada kutengwa chikafu, kuchada kutengwa mishonga yekuti mombe dzirapwe, madhibha nezvimwe zvakadaro. Hatisi kuona hurumende ichitiudza tarisiro yakatsarukana kuti zvichaitwa sei.